koma inogara kupote Elizabeth ndonzi finals chikunda panya ya COVID ya kwa tiri kuno kwa so far tiri safe tirikuenda kuma basa tijizoka tisata pindo kuma basa tunotoro temperature tijitendelea kuti kuma basa umo mune wanofamba wajitora kuti ma temperature yedu each and every time nekutraya kusanitizer. So those that do go to those that not talk about Savuti and Okumba, Sadao Pindo Mumba, those do sanitizer, Mauko, don't go try a good deed and could guarantee about Sanana. Minute did you find more to get my mask, no sanitizer foot, to go to the roast to cool so what to know it was.
Vamwe vana veZimbabwe vari ikoko vasati vatangawo mabasa muri kuunzwawo kuti vari kurarama sei.
Vana veZimbabwe vari kutambura vari kuno kuSouth Africa vakawanda because pakatanga lockdown vazhinji vakarasikirwa nemabasa. Vamwe nanhasi vasati vadzokera kumabasa ende vamwe vengu vasiri prepared pane dambudziko rakauya iri. Kouya kune vengu vachangobvawo kuZimbabwe vekungovauyiwawo kuno kutsvaka mabasa. So tikatarisa vanhu ivavo vese vanhu vari kushupika vanhu ivavavo vanhu vari kushupika tototi vari kushupika kuno vakawanda.
Saka vari kuzorarama sei vari kushupika ivava? Pane masangano ari kuvabatsirawo here kana kuti vari kuwanawo rubatsiro kubva kuhurumende yeSouth Africa?
Hapana andatinanzwa richiti akaona rubatsiro kubva kugovernment yeSouth Africa, asi rubatsiro runouya kujust mune vanhu maindividual kana aya madhona vanongobatsira panoshupika. Handina chandati ndanzwa kuti zvauya through government, but rubatsiro rwatinowana through machurches nevamwe maorganization necommunity yemazimbabwens ndo vandinoziva sova vanotifamba vachibatsira vanhu. Tichitendawo zvekare kuno mazimbabwens ari kunoku vanobatsirana vamwe vanenge vaomerwa vanenge vashaya chikafu vanotaurawo vachibatsirwa nevamwe vanhu. Kuna vamwe vanotobhadharirwa marendi chaiwo. Saka aiwa ndinotenda nevari kuno vane mweya wainawo wakanaka kubatsirana.
Zvii zvamunoshuvirawo kuti dai zvaitika mushure meCOVID-19 kana lockdown yamuinayo?
Shuviro yangu mukoma, shuviro yangu inini ndeyekutodzokerawo kumusha kunyika yeZimbabwe. Bozi vanotaura achiti home is the best. Hongu ndiri pabasa ndiri kusenza ndinotambira mari. But hazvimbonaki nyangwe mari yacho yaunenge uchiwana iyo hainaki. Bozi unenge uchishuvirawo kuti dai ndichiitambira ndiri kumusha kwangu ndichiitawo zvandinoitawo pamba pangu ndichivakawo zvandinoitawo kusimudzira nyika yedu yeZimbabwe.
Nematambudziko atinonzwa ari kunze ari kumusha uku kunonogarika here kumusha vachikunda?
Teerero vanhu vari kumusha kwedu kuZimbabwe ndiri kuona sekunge kuri kutirwadzei. Chakanyaya kuipisa inyaya yenzara. Nzara ndo inenge iri kukwadza vanhu kumusha kwedu nyaya yeCOVID. Bhozi kwagara kutori nenzara kudhara, saka hei kuoma.